girl and gold.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru wakanaka vatereri. Tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wesvondo ndira 5/2025. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rinoona nezvekunaya kwemvura royambira kuti mvura yakawanda ichanaya kutanga mangwana, richikurudzira vanogara munzvimbo dzine nzizi kuti vasaedze kuyambuka nzizi idzi padzinenge dzakazara nemvura. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana okurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanakomana nevanasikana munyaya dzedzidzo. Vakawanda vanoti gore ra2025 riri kuratidza kuti richange riine mufaro wakawandisa kuvatambi pamwe nekuvatsigiri vemitambo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekunaya kwemvura uye nemamiriro ekunze riri kuyambira kuti kuchange kuine mvura yakawanda zvikuru ichanaya munzvimbo dzakawanda kutanga mangwana. Bazi iri riri kuyambirawo vanogara munzvimbo dzine nzizi kuti vakoshese upenyu hwavo nekusapinda munzizi dzakazarisa. Muongorori wemamiriro ekunze mubazi iri vababa Maketa vanoti dzimwe nzvimbo munyika dzinogona kutarisana nemafashamo kwenguva diki uye veruzhinji vanofanirwa kugara vakazvichengetedza panguva iyi. Mvura iyi inotevera mafashamo ecyclone Chido akatarisana nenyika nguva pfupi yapfuura.
Tinotarisira kuti kunge kuine mvura nzvimbo zhinji zvikuru dziri kumusoro kwenyika yedu yeZimbabwe, kumatunhu anoti Matebelele North, matunhu ose eMashonaland, kureva kuti Mashonaland West, Mashonaland Central pamwe chete neMashonaland East Province. Tinotarisira zvemvura mudunhu reHarare Metropolitan pamwe chete nenzvimbo dzekumusoro kweManicaland pamwe chete nekumusoro zvekwakare kweMidlands Province.
Zvii zvamungayambire veruzhinji panyaya yekuti kana kwanaisa vanofanira kuita sei?
Mvura iyi inogona kuti wandei kune dzimwe nzvimbo zvekuti tinotarisira kuti kunogona kuita zvimafashamu zvenguva duku nekuzara kwenzizi. Nokudaro tinokurudzira veruzhinji kuti kana nzizi dzichinge dzazara varege kudziyambuka, kuti vamirire kuti dziserere. Kana vachinge vaona mvura ichinge yaserera isisina uturu, vochizotsvaka pakasununguka panoita kuti vayambuke zvisina njodzi kana tsaona.
Tombotarisa nyaya yezvipfuyo uyezve nezvirimwa zvakamira sei muchitarisa mvura iyi yamuri kuti yakati wandei ichange iri kunaya iro svondo rino?
Tinotarisira kuti nemvura kana ikanga yawanda kunogona zvekuwanikwa zvirwere zvese kumhuka pamwe chete nekuzvirimwa zvemuminda. Nokudaro veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatore matanho avanodzidziswa navarimisi vavo kuti vachengetedze zvipfuwo zvavo uye nekuchengetedza mbeswa dziri muminda. Tinokutendai huye muramba muchiteerera mashoko anobva kubazi rinongura hambiro yekunze reMeteorological Services Department.
Avo vange vari muongorori wemamiriro ekunze mubazi remamiriro ekunze reMeteorological Services Department, vababa Maketa vachitaura vari parunhare muHarare. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana ari kukurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanakomana nevanasikana munyaya dzedzidzo. Kurudziro iyi inoitika panguva iyo zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa musi wa14 ndira. Mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe, rimwe remasangano anorwira kodzero dzevanasikana, amai Evanice Munando, vanoti zvakakosha kuti vanasikana vawane mukana wakaenzana nevanakomana panyaya yekuenda kuchikoro kunyangwe zvinhu zvakaoma munyika. Vari kukurudzira vabereki kuti vaite zvese zvavanokwanisa kuitira kuti vanasikana vakwanisewo kuwana mukana wedzidzo.
Tatarisana nekuvhurwa kwezvikoro temu yekutanga yegore ra2025, zvikoro tingati mahigh schools, maprimary school nemamwe mapoli nemateacher training institutions vari kuvhura zvikoro musi wa14 January. Zvinova kuti tasarwa nevhiki rimwe chete kuti zvikoro zvivhurwe. Zvandinoda kukurudzira vabereki, ndinoziva kuti iko zvinezvi nyaya yemari iri kunetsa, mari iri kunetsa, ende zvinonetsa kuti tingati munga budgete sei mari, nekuti mari ishoma iri kunguva ichipfuurira mune zvekudya. Saka zvatinongokurudzira ndezvekuti ngativhadhare mafees nepatinokwanisa, ende uyezve tiendese vana vedu kuzvikoro nezvinhu zvakakwana zvavanoshuvira, kunyanyanyanya vana vasikana, nenyaya yekuti kana vazoenda kuchikoro vasina zvikwanisiro zvakakwana vanowanikwa vachipinda mudambudziko rekuzochiva zvavanenge zvine vamwe ikoko. Saka ngatiedzei, ndinonzwisisa kuti vabereki zvinhu zvakaoma, zvinhu zviri kudhura, mari iri kunetsa, asi ngatiedzei nepatinokwanisa kuti vana vedu tivape zvakaringana zvinodiwa kuzvikoro kuti vasakanganisike muzvidzidzo zvavo.
Ndeapi matambudziko amungati akasangana nevadzidzi nyanya vana vasikana mugore ra2024 amungada kuti agadziriswe mugore rino ra2025?
Matambudziko atitakaona akasangana nevana vasikana zvizhinji mugore rapfuura ra2024 inyaya idzodzi dzemhirizhonga dzanga dzichiitika koro kana kuti munharaunda dzavagere. Vana vazhinji vakamunyukirwa kuenda pabonde vakaita pamuviri pasina kukwanira. Ndofunga takaona mugore ra2024 pakabuda zvekuti pagrade 7 akanga anyora bvunzo ra2023 vazhinji vacho havana kuzoenda 2024 kuchikoro vaine pamuviri. Zvinhu zvinosuwisa zvakanyanya nenyaya yekuti tiri kuona kuti vana vachiri pamazera madiki, kunyanyanya vasikana, vari kumbunyikidzwa kuenda pabonde vachizokanganisika kuenda mberi nezvikoro. Zvatiri kukurudzira mugore rino riri kuuya, tiri kungoti vabereki, ngatibatanei tibatsirane nevadzidzisi vedu kuchengetedza vana vasikana kunyange vakomana, nekuti mhirizhonga iko zvino yave jekerere kumunhu wese. Saka mubereki mumwe neumwe ngaatore chikamu tichibatirana nevadzidzisi vedu kuti kana mwana achibvawo kumba kune vanenge vari kumaboarding school, maticha, vadzidzisi, tiri kuvakurudzira kuti ngavatarise zvakanyanya kuwana vaone kuti zvii zviri kuitika. Ndinoona kuti matambudziko aya ari kunyanya kukonzereswa nenyaya yesocial media. Vazhinji vari kuwana influence yakaipa chaizvo kubva kusocial media.
Shuwiro yenyu ndeyei sesangano rinoshanda nevanasikana vari kuenda ivo kuzvikoro zvepamusoro nezvimwewo iro gore rino ra2025?
Shuwiro yedu seFemale Students Network kuvana vasikana mugore rino ra2025 ndeyekuti tiroda kuti vana vaendere mberi nedzidzo. Kudzidza chinhu chakanaka. Vana vasikana vanirwo mukana vakafanana nevana vakomana, vaendese kudzidzo dzemberi. Nekuti tiri kutotanga kuona kuti izvo zvavabereki vazhinji vakunetsika, vana vanotanga mafomu 1, vana vasikana vamwe vacho vari kutotadza kutozoenda kumafomu 1 nenyaya iri kunesa. Asi regai nditende zvikuru sei sesangano redu, takasangana nana baba vakati wandei vakauya kuFemale Students Network vachitsvaka rubatsiro rwevana vasikana kuti vaendere mberi nechikoro. Chikamu kana kuti idano randaona rakakosha zvikuru vana baba ravari kukoshesawo dzidzo dzevanasikana. Ende shuwiro yangu kuti kune vanokwanisa kubatsira vana, ngava vabatsiri vaendere mberi padzidzo yepamusoro, nekuti ndokuti nyika yedu igobudire. Uyezve vana tiri kungoti aiwa imi zvibatei, tarisai vane chinangwa chimwe chete chekuti munoda kudzidza muende kumberi mupundutsewo upenyu hwenyu hwamangwana. Pane kuti iko zvino mukamhanyira kuita zvepabonde kana kuti mukamhanyira kuita zvisina maturo zvinokanganisa dzidzo yenyu, munowanikwa muchiramba muri matambudziko ya mamwe chete iwayo, nekuti kudzidza kunoita kuti zvimwe zvinhu zvishanduke. Saka ikurudziro yedu seFemale Students Network kuti vana vasikana vari kuenda kumayunivhesiti, vamwe vari kutanga mafomu 1, vamwe vari kuendawo kumafomu 4, vachanonyora bvunzo, shandai nesimba kuitira kuti zvinhu zviringane. Nekutiwo futi tigonyaradza vabereki ava vari kutambudzika zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muno muZimbabwe, kuti maschool fees ari kunetsa, zvikwanisiro zviri kunetsa kuti mukwanise kuenda mberi nechikoro. Vavanirwa mukana, endai kuchikoro munonyatsoita muzviratidza, moita shungu dzakanyanya kuitira kuti upenyu hwedu hwamangwana huwanikwe huchishanduka. Uyezve nyaya yemhirizhonga, ngativei tinoripota mhirizhonga painoitika nyangwe chitanga kunyangwe nevavakidzari kunyangwe nehama dzedu dzepeju ngati mangarei kushungurudzwa ikoko nekuti taona sekuti gore rapera iri zvanga zvakanyanya chaizvo kuti vana vanga vachimbunyikidzwa saka tinoshuvira kuti 2025 achava gore richanga rine mumwe mucherechedzo wakasiyana.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe, amai Evanice Munando, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokukamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rekareka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nava Clayton Gonese, avo vanova vechidiki vanotarisa nyaya dzakasiyana siyana vachiongorora zvekare matongero enyika. Ngatinzwei vachitsanangura nezvegore ra2024 uyezve zvavakatarisira mugore ra2025.
MuZimbabwe changova chigariro musoro wechiro kushaya nyanga. Mikana kana kuti atingati maopportunities kune vechidiki mashoma zvikurusa. Saka naizvozvo inenge inonzi pachirungu iya survival of the fittest, kukwire gomo. Ende kukwire gomo upoterera nekuti upfumi hweZimbabwe kana kuti economy iri kudengenyeka. Naizvozvo vechidiki hongu vanorarama asi kukwire gomo.
Semu nyori ano nyora zvinyora zvakasiyana siyana, tinoona muchitarita muchinyora nezveupenyu waArchbishop Desmond Tutu. Ndezvipi zvidzidzo vechidiki zvavanogona kuwana muupenyu wavaTutu?
Archbishop Desmond Tutu munhu aizikanwa nekuve chiedza munyika yakazara rima. Archbishop Desmond Tutu munhu aimira pachokwadi kunyange zvakaoma sei. Ende Archbishop Desmond Tutu munhu wekuti kunyange diabolos akaita zvinhu zvinoyevedza sei patafura yake, ivo vaidara kuti handidye patafura iyoyo.
Muchitarisa mararamiro akaita vaTutu, ndezvipi zvinhu zvamungati zvakanyanya kukubatai zvakaita kuti munyore zvikuru nezvebasa ravo?
Archbishop Desmond Tutu mufundisi aizikamwa nekuruma asingafuridziri kunge gonzo. Vaingotaura chokwadi sezvachiri. Panguva iyo paive nehurumende yerusaro raganda muSouth Africa yainzi apartheid. VaTutu vaizikamwa nekutaura chokwadi kunyangwe panga paine mukana wekuti vaigona kutengwa kunze vaNyarare, asi vaTutu vanoonekwa vari munhu airamba akamira pachokwadi. Uyezve munhu anotiratidza kuti kunyange upenyu hwake hwanga hwakanaka, torawo nguva kufunga nezvevamwe. Munhu anga ari watingati selfless pachirungu, fungawo nezvevamwe, nhunha dzevamwe. Saka vechidiki vanodzidza kuti munofanira kumira pachokwadi nekuti chokwadi ndo chinokuita kuti uve free. Vechidiki vanofanira kudzidza kuti fanirawo kufunga vamwe kunyange upenyu hwako uchifunga kuti wewe uri right.
Sezvo tadongorera mugore ra2025, ndezvipi zvamungakurudzira vechidiki kuti vange vachikoshesa mugore ratiri kupinda iri?
Kurudziro yangu kune vechidiki mukoma Taboka ndeyekuti ngavacharasa tariro. Kana pane vanga vaine zvishuviro zvavo zvavanga vanazvo, ngavarege kuzvirasa. Zvinhu zvakaoma, asi nyoka huru haizvirumi. Ngavarege kurasa tariro nekuti tikaramba takashinga sevechidiki, ramangwana redu rinojeka uye tichirwira kuti zvinhu zvinge zvakanaka.
Kwa nasi tokumira pano manzwa hurukuro ya taitana wa Clayton Konese, avo vanongorora nyayadze zvematongero enyika vakazvimiririra uyezve vachitarisa nyayadze dzevechidiki dzakasiyana siyana. Tinova kutendai vatereri kunge mangwe muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chironga sondo rinouya. Ini ndini Tavaka Ncube ndichiti muve negore rakanaka ra 2025.
Tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodi pasimba
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba
Ndokuchingamidzai vatereri kuchirongwa chesvondo rino chechitendero tiri kupinda muchikamu chechipiri chemaridzo yedzidziso yatakagadzirirwa naApostle Matinenga veHis Grace Ministries. Muapostoro waMwari tinokuchingamidzai zvakare kuchirongwa chedu chanhasi. Tisakupedzerei nguva, ibvai mapinda mushoko mutigovere zvesvondo rino.
Tinokukwazisai zvakare vatereri vedu veStudio 7. Tinokukwazisaiwo mukoma Zininga nokukwazisai nekuda kuti zarurira mukana wekuti tikwanise kugoverana shoko raMwari tichipupurira rudo nekunaka kwatinoona kubudikidza naIshe Jesu Kristu. Svondo rakapfuura takataura nawo yekuti takatumwa naMwari tikati tiri kuda kuramba tichifamba tichitsanangurirana nekudzidzisana chatakatumwa chacho. Takapfeka mureza weGoi Therefore Evangelism Outreach mubatanidzwa wevafundisi vakamira pakutenda kwe kuti atidi kutsaudza pabasa raMwari asi chinangwa chikuru chekuti mweya iponeswe ndiro donzo redu. Vanhu vangataura vachiti ndakadanirwa zvakati, ini ndakadanirwa zvakati, ini ndakadanirwa zvakati, tisingatsvagi mashoko ekupikisana kana nekudi. Asi zvese izvozvo kunyange zvikawanika, tikanamatira vanga vari varombo vakapfuma, tikanamatira vanga vakabatwa nemadhimona akadzingwa, asi kana pakasawanikwa vhangeri rechokwadi rinoponesa, hatina chatagona nekuti chaka Fira Jesu Kristu inhau yekuti vanhu vaponeswe, vabviswe kubva murima vachiendeswa kuchiedza, vabve musimba rewakaipa vachiuya ku the kingdom yaMwari. Kureva kuti pane vhangeri raJesu, vhangeri rinonzi raJesu. Hakuna vhangeri reprosperity, hakuna vhangeri redeliverance. Vhangeri racho rinonzi vhangeri raJesu Kristu. Saka kune kutsanangudza kunoda kuitwa kwaticharamba tichidzidzisana tichienda mberi uye nemaprograms atichange tichiita nyika yose tichibatsirana nekuonesana nevafundisi kuti tiparidze vhangeri rinoita kuti vanhu vawane ruponeso. Kana toenda paverse 17 yacho inotaura ichiti ivhangeri rekururama kwaMwari nekuti pane nzira yakaitwa naMwari yakasvitsa vanhu pakuti varurame. Kana pane nzira yekururama inotsanangudzwa muvhangeri raJesu Kristu ratinoti tikatarisa kuna 2 Corinthians chapter 5 paverse number 21 panonzi iye akanga asina chivi kureva Jesu Kristu asi akava chivi kuitira kuti iwewe uwane kururama kubudikidza naye. Saka zvakaitwa naJesu Kristu ndizvo zvatinofanira kuti tizvitsanangudzirwe. Kana tikatenda mazviri izvozvo ndipo panouya ruponeso, kuti Jesu vakava chivi vakafa pamuchinjikwa vachiripira mhaka dzako. Zvizvozvo zvine mutsanangurirwo wazvo, izvozvo zvine kududzirwa kwazvinoitwa. Zvese izvozvo kana zvatendwa zvapuwa kumunhu, munhu azvigashira then anowana ruponeso. Saka ukagashira vhangeri unowana ruponeso, ukatenda muna Jesu unowana ruponeso. Kwete kuenda kuchechi, kwete kutarisa mufundisi, asi vhangeri nekupupurwa kwaro kwechokwadi kwezvakaitwa naMwari kubudikidza naIshe Jesu Kristu ndizvo zvaticharamba tichigoverana nazvo. Kuti kunyangwe nepatiri kunamata, hatisi kungonamata nekuti tiri kuda kupfeka bhachi, hatisi kungonamata nekuti tiri kuda kupfeka garments, asi tiri kunamata tichiti takatenda mune muponesi anova Ishe Jesu Kristu. Baba ndinokutendai nezita raIshe Jesu Kristu, ndinotenda nekuti makatida nekutida kukuru mukatipa mwanakomana wenyu Ishe Jesu Kristu kuti ave chibairo nekuda kwezvivi zvedu. Akafa, akavigwa, akamuka muzuva retatu. Iri dudziro yekuti chibairo ichi chakanga chagashirwa kwamuri. Kuti kana ani nani anenge atenda maari, haachazova anoparara, asi anowana upenyu husingaperi. Tinokutendai nesimba nekugoneswa kuti tikwanise kupupura nekududzira vhangeri irori. Nyika nemweya yevanhu ikohwewe sezvo makatiisa mubindu renyu kuti tikohwe mweya yamakafira. Muzita raIshe Jesu Kristu tinokunamatai. Amen.
Tinotenda zvikuru kwanhasi, togumira pano. Toti chikamu chechipiri tapedza, svondo rinouya tokupai chikamu chechitatu. Vateereri, ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ini ndini Ivan Zezininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, vakawanda vanoti gore ra2025 igore riri kuratidza kuti richange riine mufaro wakawandisa kuvatambi pamwe nevatsigiri vemitambo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Gore rino riri kusimuka zvakasimba mumitambo. Musi wa25 ndira ane sarudzo yevachatungamira nhabvu munyika pasi pezifa. Sarudzo iyi yasara nevanhu vatanhatu vari kurwira utungamiri hwesangano iri vanoti vaMashau Gore, vaTwine Piri, vaNobile Magwizi, vaFilimon Machana, vaMartin Kweza naMakwinji Soma Piri. Izvi zvinotevera kumiswa kwavavota Magaya, vaTemba Muliswa, vaFarai Jere naBenjamin Mwariwari neKomiti yeZifa Ethics and Integrity vachinzi havakodzere kukwikwidza. Asi Mwariwari ari kupikisa danho iri mudare remitambo repasi rese Record of Arbitration for Sport, achida kuti kumiswa kwake kusendekwe parutivi. Musi mumwe chetewo kuchasarudzwa vatevedzeri vemutungamiri weZifa vaviri, mumwe wacho achifanira kuve ari munhukadzi. Pamusoro pezvo kuchasarudzwa zvekare nhengo nhanhatu dzebhodhi reZifa. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vari kusarudza vanofarira kuita basa nemazvo kwete kutungamidza mari.
Vachada vanhu vanotarisa homwe dzavo zvioko muhomwe mukusarudzana mukutungamirirana bhora ngazvive zvichipedzwa.
Vachasarudzwa vacho vachange vari panyanga apo chikwata cheZimbabwe Warriors chichaenda kumafinal eAFCON 2025 ayo ari kuitirwa kuMorocco kutanga muna zvita. Zimbabwe ichaziva kuti yaiswa mugungano rimwe chete nezvikwata zvipi musi wa27 ndira apo pari kuitwa mubatanidzwa wezvikwata nesangano reCAF. Aimbotambira Capes United, George Mudiwa ane chishuwiro chekuti Zimbabwe iiswe mugungano riri nani pane ayanga ichiiswa makore apfuura.
Takukwalifaya kudaro timu yedu iri kutamba zvakanaka, iri kutamba zvakanaka kudaro. Tinovimba kuti kuAFCON ikoko tikaiswa mugrupu riri nanewo tinoenda mberi.
Zimbabwe ndiyo imwe zvikwata makumi maviri nezvina zvichange zviri kumakundano emuAfrica aya ayo ari kutanga musi wa21 zvita 2025 kusvika musi wa18 ndira 2025. 26. Semakore ose, maakundano eka solaga Premier Soccer League. Arutarisirwa kuve akabaka moto aine zvikwata zvitsva. Kwekwe United, Zesa, Wange, Triangle ne Scotland. Asi, nyaya Scotland, jeri kutaurwa nezvayo kwese kwese nekuunganidza kwayaita vatambi vane mukurumbira. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti vacharisa zvanga chitika pamusika wevatambi makundano emwaka uno achanakidza zvikuru.
Kuona kunge kuchange kune makwikwi pa league ino yegore rine. Ndinofunga kuti ingatore mukombe ini ndakazvitarisa. Ndiri kuti kuona kunge Dynamo this time inotora mukombe.
Zvikwata zviviri zviri muPSL, Dynamos neSimba Bora zvichange zvakamirira nyika makwikwi emAfrica. Dynamos iri kutamba muCAF Confederation Cup, Simba Bora ichitamba muCAF Champions League. Ukuwo chikwata chenyika chemutambo werugby chemaSables chichange chakananga kuUganda munanyamavhuvhu chichidzivirira mukombe wacho weAfrica Cup. Zimbabwe inofarira kurova Namibia kumakwikwi aya kuitira kuti isimbise nzira yayo yekuenda ku-2027 World Cup. Namibia ndiyo yatora chinzvimbo chekumirira Africa World Cup kubvira muna 2001. Captain weZimbabwe Sables Hilton Mudariki anoti arikutarisira kunokunda zvekare kuUganda uko Zimbabwe yakarova Algeria mufinari ya-2024.
Ndiramba ndichikumbira masapota zedu vari muZimbabwe nevamwe vari kunze kuti varambe vachitisapota.
Chimwe chikwata chenyika chemutambo wetennis chichange chichikwikwidza mumitambo yeDavis Cup yeWorld Group 2 Qualifiers. Vatevedzani Benjamin naCourtney Locke ndo vachange vachitungamira chikwata ichi. Makore apfuura chikwata chimwe chetecho chaitungamirwa naByron naWayne Black. Chikwata cheCricket chemaChevrons muna chikumi chakananga kuEngland kumitambo mitatu yezuva rimwe pamwe nemiviri chine chinangwa chekuunganidza mapoinzi ekuenda kuWorld Cup. Chikwata cheChevrons chiri kubva mukurohwa neAfghanistan mumitambo yezuva rimwe ayo ane mapoinzi ekuenda kuWorld Cup. Mutambi wekarati Wilfred Mashaya anoti ari kutarisira kutora zvekare bhande rake reKobudo World Weapons Champion apo maakundano epasi rese aya ari kuenda kuUnited Kingdom kubva kuGermany. Vakawanda vanotsigira mitambo yakasiyana-siyana vanoti zvikwata zviri kumirira nyika mumitambo yakasiyana-siyana zvinofarira kusimudza zvine musindo mureza wenyika mumakwikwi azvinenge zviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri yechino chizivizo chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi update, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kudzvanya pakanzi follow. Kune vanoda kushandisa linki munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai linki yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Bazi rinoona nezvekunaya kwemvura rinoyambira kuti mvura yakawanda ichanaya kutanga mangwana. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana okurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanakomana nevanasikana munyaya dzedzidzo. Vakawanda vanoti gore ra-2025 riri kuratidza kuti richange riine mufaro wakawandisa kuvatambi pamwe nevatsigiri vemitambo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com kana pa WhatsApp channel yedu ye VOA Shona. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.